Saji Garowe and Women's Forum Mudunre Midlands, Mumusanganowe Women's Coalition of Zimbabwe, Muzare Lorraine Zinyemba, vanoti gore ra 2018 range rakaomera vanhukadzi kunyanya, kusanganisira vechidiki, nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi. Muzare Zinyemba vanoti vanoshushikanawo nenyaya yekuurayiwa kwevamwe vanhukadzi vechidiki mumhirizhonga yemudzimba, vachiti vanotarisira kuti hurumende ichashanda zvakasimba nemasangano akazvimirira ega mukugadzirisa nyaya iyi.
Sevanhukadzi vechidiki ranga rakatiomera chaizvo, nekuti takaona zvinhu zvichikwira. Mayoung Women anga ari macross border makafira mumaroads. Asi also chakatibata isusu sewikos kufirwa nevanhukadzi nenyaya dzegender based violence. Tikangoti tichitanga ma 16 days of activism against gender based violence, takawana musikana lawyer wemunongwera anonzi Lucy Dure akaurayiwa neboyfriend yake. Izvi zvakatishungurudza sevanhukadzi vechidiki. Tinowana vanhu vanoziva mutemo varivo maperpetrators anokanganisa, anorova vanhukadzi. Ivo vari vanhu vanofanga kunge vachiti protect.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano reHands of Hope, Muzvare Tinai Nhutsve, vanotsinirawo kuti gore rapfuura range rakaomera vechidiki, uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi vechikadzi vanotambura kuti vakwanise kuenderera mberi nechikoro, vachiti izvi zvinobatsira kuti kuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuvepo.
Kuenzana kwemikana kana kuti gender equality kuchiri kure munyika yedu zvekuti. Ende ndirikuona kuti kuri kunyanyisa kuvhiringidzwa nenyaya yemamiriro akaita ikonomi yedu. Tirikuona kuti vanhukadzi ndo vari kunyanyisa kuomeserwa kunyanya vanasikana. Ndipo patirikuona vachipedzisira vakupinda munyaya idzodzi dzesex workers, nyaya dzatinoti dzechild prostitution, dziri kuramba dzichikwira kumanharaunda akasiyana siyana, even kunyanya mamining towns. Vanenge vachitoona kuti kutotengesa miri yavo ndokuti vagone kuwana rarama. Pane nyayawo yekuti vanasikana vari kutadza kuendera mberi nedzidzo dzavo, kunyange vari kuprimary, kunyange even vesekondari chaivo, kana vari kumauniversity hatitotauri. Izvozvo zviri kukonzerwa kuti zvine kuoma kwaita zvinhu. Dei hurumende yedu yagona kuongorora nyaya iyi, yabetsera zvikuru sei kuti tigone kuachivha. Izvo even nyaya dzatotaura dzekwanzi ye 50-50 dziya.
Muzvare Natasha Karimakwenda, musikana wechidiki akakwikwidza akazvimirira achida kuvekanzura muguta reulawayo, asi akakundikana pasarudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru. Muzvare Karimakwenda vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vehurumende kusanganisira makurukota vanzwe pfungwa dzevechidiki pane zvinhu zvakasiyana siyana, sezvo vechidiki variwo vakawanda munyika.
Isusu mayusi hatisi kuinvolvwa muma policy making endeavors. Kana mutuli nzuve anoita 2% tax policy yake, you will find that iye haana kutanga nesu mayusi, because at the end of the day tisu workforce, tisu vanhu vachaita production, tisu vanhu vachaita trade, but haana kutanga nesu. Kirsty Coventry hongu ari pa social media and we acknowledge that, but their point number one between government ne mayusi anofanira kuita madialogue, especially nesu.
Mutauriri wevechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaBrian Dube vanoti gore ra 2018 ranga rakaomera vechidiki kunyanya nekuda kwekusavepo kweshanduko yainge ichitarisirwa nevakawanda mushure mesarudzo. Vanoti havaone zvinhu zvichichinja mugore ra 2019.
Vechidiki vanga vakatarisira shanduko mugore rino, ndosaka vakarejista kuvhota, vakaenda vakanovhota vari muhwandu vachitarisira shanduko. Asi chakazobuda hapana nechikonzero chekuti zvavaitarisira zvisi zvakazobuda zvakaita seizvozvo, nenyaya yekuti vhoti yavo yakazobiwa. Saka vechidiki mugore ra2018 vanhu vanonge vakashungurudzika kwazvo nekuremerwa zvakanyanya nekuda kwemamiriro ezvinhu. Tichipinda muna2019 tikuona zvinhu zvichiwedzera kuita wesi maringe nekuti mabasa ari kuramba achishayikwa, mari iri kuramba achishayikwa, nezvimuzvitoro zvekudya nezvii zviri kuramba zvichishayikwa. Saka zvinongoramba zvichiremera vechidiki.
Mutauriri wezapu variwo mukuru wevechidiki mudunhu reulawayo vaipitule Maposa vanoti matambudziko ange akatarisana nenyika mugore ra2018 akakonzerwa nekutadza kutungamira nyika zvakanaka kwebato rezanupf kwemakore akawanda kubvira pakawana nyika kuzvitonga. vamaposa vanoti zvinhu munyika zvingashanda chete kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasiya hwavanoti humbimbi ndoga.
Advice kuti daita katsirisa nyaya yelegitimacy muZimbabwe ndiyo nyaya yekunyanyotikonzerera matambudziko akawanda. Daita katsirisa nyaya yelegitimacy togara pasi tese tova neurongwa hunoita kuti tipinde murongwa hweutungamiri hune mandeti yevanhu. Tunyaita sa National Transitional Authority inosanganisa mapolitical parties, civic society, vedzisondo neindustry, tobatana tese totarisa kuti tofamba sei tichienda mberi senyika. Pari zvino ZANUPF iri kutanga vamunangagwa vari kukundikana uye hapana zvavachagona kuita as long as vachiramba vachiita humbimbi ndoga hwavari kuita.
Asi mumwe wevechidiki akangozvidoma nezita rekuti Clare uyo anoti mutsigiri webato rezanupf anoti kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma mugore ra2018 ane chokwadi chekuti vamunangagwa vane chido chekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Yes, gore rasvobvairi ranga rakaoma but I believe kuti mutungamiri wedu sezvo achangopinda mukugadzwa kwake I believe kuti gore rinouya anenge achigadzisa zvinhu.
Mudzidzisi wezvekutongwa kwematunhu nebudiriro paMidland State University uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti makakatanwa pakati pemapato maviri ezanupf neMDC ndiwo ari kukuchidzira matambudziko emunyika vachitiwo zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano kuti matambudziko akatarisana neveruzhinji agadziriswe.
Tinoona kuti vechidiki ndivo vakabacha vachiti vamugabe ngavaindi muna November 2017. Asi kubva ipapo zvotoradza sokuti basa revechidiki rakabva ratopera ipapo uye kuti kushushikana kwehurumende maererano neremangwana revechidiki zvakabva zvatoperawo ipapo. Nokuti kazhinji tinenge tichiti kuti vechidiki ava vaonekwa vachiita zvikuru muikonomi yenyika kana mupolitics vanofanirwa kunge vachipiwa mukana mumabasa zvinobva kuvhurwa kwemaindastri. But zvotinoona munyika medu ndezvekuti indastri yakavhara. Saka vechidiki vemayouth ivavo its either vari kuita mizhonga vari kumapati kana kuti dzatovemba vamumastrit zvisinei nokuti vane chikoro chakawanda sei. Saka zvokwadi tine dambudziko guru ratinokumbira kuti vakuru vanotungamira nyika vave vakaricherechedza kuti vamangwana vevechidiki zvichazovei.
Zvisinei nematambudziko ange akatarisana nevechidiki muna 2018 vamwe vechidiki vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huve nani mugore ra2019. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shala.